Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 2 gumiguru kana kuti October 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Vacharambirei vachipembera nepasi rose vachiti tisu takakunda pasarudzo. Kana vakakunda ngavachivaka nyika vaende kumberi.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inokurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti asaramba achitaura zvinopesanisa vanhu munyika.
Asi vacho vari kunzi ndo vari kupiwa upfumi, havapindi pasi ipapo, vanoendesa vana vevamwe ivo vanenge vari kunze. Vavadzikisa pasi ipapo havasi kuita zvinofanira kuti zviitwe.
Sangano reCenter for Natural Resources Governance rinokurudzira hurumende kuti izivise mazita evaridzi vemugodhi weBay Horse Mine kuChakari wakafira vanhu vazhinji nemusi wechishanu.
So tinoda kuti tiite ndaba neall stakeholders kuti we need to find a solution, a short to medium term solution kuti tiitire nenyaya yekuwana cost and water supply.
Meya vechitungwiza vaLove More Michael vanoti vachasheedza musangano mukuru kukurukura pamusoro pekuonekwa kwemvura yeguta rechitungwiza nezvimwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mashoko ari kukandiranwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika ari kukonzera ruvengo mukati mevanhu munyika. Vanoti kubva zvaitwa sarudzo mamwe mapato zvikuru ezanupf nebato rinopikisa reTCC ari kutaura nenzira inoratidza kuti hapana bato rinoda kuti munyika muite hurukuro kugadzikisa boboto riripo rekuti sarudzo hadzina kuitwa nenzira yakanaka. Vaimbova munyori mukuru musangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vanoti pane zvinogona kuitwa mukugadzirisa mamiro akaita zvino munyika, vachiti veruzhinji vanofanirwa kuva nechekuita munyaya iyi.
Hongu vahwande pane zvakawanda zvinogona kuitwa uye zvina vanhu vakasiyana-siyana. Ini ndinoona zvikamu zvina zvezvatinogona kuita munguva inotevera iyoyo kuti tigadzirise nyika. Chokutanga ndechokuti ava vari kunzi ndivo vakakunda pasarudzo, ngavachitungamira nyika tivone vavake vanhu vose vawane raramo. Ndo zvavakasarudzigwa kana vachiti ndivo vakasarudzwa, handizvo here? Vacharambirei vachipembera nepasi rose vachiti tisu takakunda pasarudzo. Kana vakakunda ngavachivaka nyika vaende kumberi. Chechipiri ndechokuti kukunda sarudzo kana kuti unzi ndiwe wakakunda zvine basa rakakura zvikuru, nokuti kuti uvake uchinda mberi unofanira kubatanidza vanhu vose munyika. Confusion imwe nguva yatinoona ichibuda kuutongi hweZANU-PF ndeyokufunga kuti kubatanidza vanhu kuita government of national unity kana kuti mamwe mastructures anopropozewa navanhu.
Kuita izvi vanofanira kutangira papi, Dr. Mutata?
Kubatanidza nyika kunotanga pakuti mapato anopikisa ane kodzero yokurarama, uyezve ane kodzero yokubatsira kuvaka kuvaka nyika. Mapato anopikisa havazi vavengi venyika. Panoda kuti hurumende ite recognize the right of multi-party democracy. Daidzai mutungamiri weopposition avemo muparamende imomo. Sunungurai vose vasungwa vakasungigwa zvematongerwo enyika. Pedzai huori.
Zvinoitwa sei izvi, Dr. Mutata?
izvi zvinoitwa kana nyika ichigara pasi nokutaura kuti nhamo dzinokonesa kuti tinde mberi tose ndedzipi, ichi chakwende chiri kuhurumende yezanu PF kuti tidzokere zvinhu tinomalize ukama kwamazimbabwe. Chetatu ndechekuti mapato anopikisa asi zvikuru batore STCC rinova ndiro rakahwina muparamende pachikamu chepiri vanofanirawo kutenderana pachavo kuti vodini nesarudzo idzi dzavasina kugamuchira uyezve dzisina kugamuchigwa navashori vakawanda. Nhamo inogona kuitika ndeyekuti vanogona kupedza nguva vachichema kusvika 2028 vasina zvavanoita, asivo vanogona kuita zvose zviri pamutemo kuratidza kunyunyuta kwavo kusvika vanzwika. Asivo vane basa guru zvikuru rokuratidza uko kumakanzuru kwavakakunda kuti ivo vanogona kutungamira zvakanaka uyezve vanogona kuita basa rakanaka. Muparamende vanogona kubatsira kuti miteme yedu igadziriswe kuti utungamiri neutongi hujekerere husimbe munyika yedu. Vane basa zvikuru rokubata kuti mapato anopikisa ave nechiremera mukati menyika yedu.
Dr. Mtata, ko veruzhinji vangaitei, vangabetsera papi uye sei?
Chechina uyezve chokupedzisira ndechokuti vanhuwo zvavo maordinary Zimbabweans vanofanira kuona kuti matongerwo enyika haze mapato anopikisana chete, haisi nyaya yepartisan politics. Musi wa 2 September 2023 takaita musangano nevanhu vanosvika zviuru zviviri mazana maviri 200 tichiongorora zvanga zvaitika pasarudzo, chitiko zvinoisise vanhu wonje toita sei. Tikatenderana kuti kukanya hurangari matare akadai anofanira kuramba achindwa mberi. Saka tichadokoka rimwe dare musi wa 12 October 2023 kuti tirambe tichiita nhaurirano yevanhu kana kuti yatingati People's Conference reimagine Zimbabwe kuti tigogona kuramba tichikontributa pakuvakwa kwenyika tichienda mberi. Utongi husakarurama hunogona kupera asi hahugoni kupera kana vanhu wonje vasingatambi umwe noumwe jana rake. Ndizvo zvandinofunga vahwande.
Mutauriri avo vange vari Reverend Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuGeneva, Switzerland nestudio 7. Asi mutauriri webato reZANU PF vaFarai Marapira vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa munhu anozvininipisa uye ane rudo sezvavanogara vachikurudzira vanhu munyika.
Asi imi nemi nemhuri yose yeZimbabwe, chokwadi chedu senyika mazera tinochiita ndeyekuti vaMnangagwa mutungamiri akazvininipisa ane rudo anokurudzira kuyanana nekuchengetedzana. VaMnangagwa havazvitutumadzi, havatuki vamwe vavanopikisana navo. Vanoita basa rokutuka nekutsurupodza tese tinozviziva kuti ndeve TCC. Mavhidhiyo akazara pasocial media dzese vachitaura mashoko akashata ekutsurupodza nekutuka nemunemo. Chero mukaenda chero patwitter yavamunangagwa munowana kuti vanhu vetriplec vanenge varipo havapinduri kana nhau imwe yekuvakwa kwenyika inenge yataugwa. Vanongovapo vachituka nokutsoropodza asi hakuna musi umwe chete unopindura vamunangagwa. Saka isu tinokurudzira vana vezimbabwe kuti isu ngatiteedzerei unhu hwapurezidendi wedu vamunangagwa, tive tinofamba murudo, tive tinofamba mukuyanana, tive tinofamba mukuchengetedzana mune zvakanaka. Ndatenda.
Mutauriri webato reZANU PF vaFarai Marapira vari parunare kuHarare nestudio 7. Hurumende iri kukumbira rubetsero kubva kumakambani emigodhi mudunhu remashonaland west ichiti inoda rubetsero rwekubudisa gumi revanhu vanokorokoza vanofungidzirwa kuti vakatsindikirwa pakadhirika mugodhi wavaishanda vari webay horse mine kuchegutu bepanhau renewsday rinoti gavhuna wemashonaland west amai marian chombo vanoti vanhu gumi vanozivikanwa kuti vakafa uye mitumbi mina yakawanikwa vanoti zvakare havazivi kuti vanhu vangani vari mumugodhi uyu vachiti vakanzwa kuti vanogona kupfuura makumi mana nevaviri sangano renatural resources governance rinokurudzira hurumende kuti ibudise chokwadi chose pamusoro penjodzi iyi mukuru wesangano iri vafarai maguhu vanoti hurumende inofanirwa kubudisa chokwadi chose kusanganisa mazita evaridzi vemigodhi uyu vachiti madzisawira ehurumende havasi kutevedzera mitemo yakadzikirwa kuchengetedza upenyu hwevanhu vanochera zvicherwa munyika
dambudziko ihurumende nechikonzero chekuti ndivo vari kukurudzira zvinhu zvakaita sekuti mapoliticians vatore migodhi kwavari vari kuti its empowerment kupa upfumi kuvatema asi vacho vari kunzi ndivo vari kupiwa upfumi havapindi pasi ipapo vanoendesa vana vevamwe ivo vanenge vari kunze vavadzikisa pasi ipapo havasi kuita zvinofanira kuti zviitwe kuti mugodhi unge wakasimba pasave nenjodzi kuupenyu hwevanhu vanenge vari pasi ipapo pane zvekare nyaya yemapira anenge akasiyiwa nevarungu pavanga vachichera varungu vaichera vachisiya mapira anosara akasimbisa ground pasi apa saka vatema kana vapinda pasi ipapo vanochera nemapira iwavo machina zvekare ndo zvavari kuita vari kuchera mapira iwavo dzimwe nguva vanozovareplacea nemapuranga kana kuti vanozovaka nezvidhina asi structure inenge yatova week vanhu vanenge vatova munjodzi
mhosva inofanirwa kupomerwa ani apa vamaguru
tiri kuona chifederation chahenirator rushwaya ndo chiri kumiramira ipapo asi varidzi vemugodhi vanonzi vakatiza pavakaona kuti mugodhi uyu wawira vanhu vafa vakabva vatiza tiri kuona vana henirator rushwaya ndo vamiramira ipapo zoreva kuti varidzi vemugodhi ivavo inhengo yezimbabwe miners federation inova federation yemakoronyera federation inoshandana naubert angel ndo gold ramunozonzwa kunzi gold regold mafia ndo mafia yacho vana henrit arushwaya vamuri kuona vari pamugodhi ipapo saka idambudziko guru rekuti hurumende yabatwa nemweya wechikorokoza ende nekuda kwaizvozvo tiri kurasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda nekuti hurumende chairi kuda chete igoridhe kuti racherwa sei zvinorevei kuenvironment zvinorevei kuupenyu hwevanhu havana basa nazvo kupenalonga vanhu vari kungofa nanhasi uno vanhu vari kufa vachiendeswa pasina asikotisa kupwanya vachifa vamwe vanofa nekuti vashayiwa oxygen chaivo pasi ipapo vodzika vosvika vofira ipapo so idambudziko rehurumende yabatwa nemweya wechikorokoza kuti paifanira kunge pachienda mainjiniya vachitarisa kuti vanhu vari kushanda zvakanaka here mainjiniya haachatodi kuonekwa nekuti vanonzi vanokanganisa basa saka ndo zvatiri kuona izvi ende pacharamba pachifiwa yekuchegutu haisi yekupedzisira zvicharamba zvichingoitika kusvikira hurumende yaakuti iyo ngatiitei zvinofanira kuti zviitwe chaizvo munhu wese haafaniri kungoita emaina
vamaguru chii chingaitwa kuti uwandu hwetsaona dzakadai hudzikiswe
vanofanira kuongorora vasati vapa rezinesi kuti munhu anokodzera here kuti apiwe rezinesi pagore pagore migodhi inofanira kuti itariswe kuti yakachasimba here kuti vana vevamwe vadzike vachinochera goridhe iroro kuti vamwe vagopfuma nazvo uyewo zvekare nyika inenge ichifanira kuti izive kuti varidzi vemugodhi iwoyo ndivanaani mazita avo ndivanaani madirectors emugodhi iwoyo hazvifaniri kuti zvitsvairwe pasi pekapeti tinofanira kuti vazive vanhu ivavo ende panofanira kutoitwa ongororo yakasimba nekuti hadzisi mhuka dzafa idzi vanhu vanhu chaivo chaivo vane mhuri vanhu vane mazita saka panofanira kuti paitwe ongororo kuti chii chakamboitika kuti mugodhi iwoyo usvike pakuwira ende mhuri dzine vakatisiya zinofanira kupiwa compensation yekurasikirwa kwavakaitwa nevadikani vavo nekuda kwenegligence yevanhu varidzi vemugodhi iwoyo. Havafanira kungoregedzwa vachingomhanya voita kunga vasipo kana kuti vanhu vanga vari kungokorokoza vari vega. Kune varidzi vegoridhe ivavo, tinoda kuti tivazive mazita avo.
Avo vanga vari mukuru weNatural Resources Governance vaFarai Maguhu vari parunhare neStudio 7. Tatadza kubata gurukuta reMashonaland West amai Miriam Chombo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudarirwa. Meya veguta rechitungwiza vaLove More Michael vanoti vari kuronga musangano mukuru wekukurukura nyaya yemvura muguta rechitungwiza. VaMichael vanoti kushayikwa kwemvura muchitungwiza kunokonzera kuti vemabhizimisi vasaunza mabhizimisi avo kuguta iri, vachiti ivo nekanzuru yavo vari kupindudza mashandiro ekanzuru, zvikuru sei munyaya yekuwanikwa kwemvura, zvehutano nekutakurwa kwemarara, uko vanoti kuri kusvibisa zita rekuta ravo.
Naye duchatanga kumeka shuwa kuti chitungwiza iwe nzvimbo inozikanwa kuti iwe nzvimbo ine clean environment. Chazvoreva ndezveizvi kureva kuti muchitungwiza nyaya dzemarara oro uchapa uyanga tida kudyirana nyaya yaichino. Marara to improve from kutakurwa kwavo from 1 day to 2 days madhamba tidi kuaona muchitungwiza. Marara kurasirwa pese pese hatisingachadi kuzviona, so tive tichigara muguta rakashongedzeka. Tobva ipapo tine nyaya yekuti tivandodzoka agenda yedu yebuild back better. Tine mafacilities yedu, maclinics, zvikoro zvedu tizvivandudze zvive zvichikwanisa kunge zvine maservices. Like for example kana tiri kuhealth, nyaya yeprimary health care inofanira kunge iri accessible kuvanhu, tichikwanisa kumeka sure kuti zvikwanisiro zvinotarisirwa nevagari vazviaccess. Tine nyaya yekuti tishange tichipusha nekugadzisa nyaya yemasystems in place. Kuti kanzuro yevanhu tinoda kudigitaiza kanzuro yedu, maservices edu tinoda kumeka sure kuti tadigitaiza so that tinominimiza nekumitigeta nyaya dzecorruption. Tiflage maloopholes kuti kanzuro yedu vanhu vanyatsonzwisa kanzuro yavo vave nechivimbo nayo. Izvi tikuda kuzvitira kuti tisimudzire nekuvandudza nyaya dzetransparency neaccountability. So tichadyira nenyaya yemarara, tichadyira nenyaya yekuti nyaya yemarara tinoda kuti tivandudze guta redu kunge rakachena, tichadyira nenyaya yekusa masystems in place yekuti hakuna anokwanisa kumanipulata zvinhu zvekanzuro. Tichavandudzawo nyaya dzemaclinics edu atinawo nekuvandudzawo nyaya yetransporting system kuti there's a lot of congestion muno muchitungwiza. Tichazama kuti tishande tichivandudza, uyezve tinoda kuchinja culture maitirwo ezvinhu pachitungwiza. Vanhu vanofanira kuziva kuti no, we in the public service. Mupublic service tirimo mukuseva vanhu, hatimo mukuda kuziseva isu. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatinoda kuti tinge tichishanda tichichinja the way of doing things, tikwanise kuunza or kuinculcata a new culture mukuita kwezvinhu zvedu.
Meya Michael, mwedzi uno waOctober, chii chamakanangana nacho imimi nemakanzura enyu echitungwiza? Ndezvipi zvamuri kutarisana nazvo kuita mwedzi uno waOctober?
Muchaona mumazuva mashoma shoma anotevera mwedzi, tichida kuita tine maindaba maviri atichida kuita akanangana nezvinhu zviviri. Chekutanga, munoziva chitungwiza 43 years after independence. Uyezve iri nzvimbo ine the third largest urban population munyika, haina its own source of water, ikurarama nokupuhwa neHarare. So tida kuita a water indaba kuti we need to have a lasting solution kunyaya yemvura, nokuti nyaya yemvura ndomuri kunobereka mamwe matambudziko akafanana nenyaya dzeperennial sewer problems. So tikange tisina constant water supply, the problem yeperennial sewer problems haiperi. So tinoda kuti tiite indaba neall stakeholders kuti we need to find a solution, a short to medium term solution kuti tidyire nenyaya yekuwana constant water supply. And apart from that, tinoda kudyira nenyaya kose kuzova munoita nyaya yemvura. It's one of the mapoor factors ano attract even munhu ada kuinvesta munzvimbo, ada kuisa kambani yake yemanufacturing. Kana kusina mvura zvinodzorera vanhu kumashure. So imwe nyaya tinotikurukure nezvayo nema stakeholders tichitsvage solution inyaya yemigwagwa yedu haina kumira zvakanaka. Mukada kutarisa outside Harare Bulawayo Chitungwiza ndo imwe nzvimbo ine motikari dzakawandisa kwazvo. Ndoine nzvimbo ine motikari dzakawandisa kwazvo. Ine motikari dzakawandisa kwazvo kuti zvatirikuwana kubva kuzinara zvishoma kwazvo asi kuenderana nezvatinazvo. So tinoda kuti vagari vange vachinzwisisa mastakeholders ange achinzwisisa toita kukanyaurangana toita kuti tionesane kuti how do we move forward tivandudze migwagwa yedu ive trafficable tidhile nenyaya yemvura muziva kana pasina good road network system vanoisa mari or mainvestor haakwanisi kuuya munzvimbo yedu. So tinoda kuti tiite come up with masolutions anoita kuti guto redu riendere mberi nezvakanaka.
Indaba iyi munoda kuita zvarini Mayor Michael?
Tichapedzisa pane maprocess atiri kupedzisa secouncil kureva kuti October atiri kupindawo tofanira kuti tinge tine nhaurirano nemastakeholders yeindaba yatichaita iri indaba yekukurukura nyaya idzi mbiri idzi nekuti inyaya dzakakosha dzine chekuita neugaro hwevagari.
Avo vange vari meya vekutare Chitungwiza va Love More Michael vari parunhare kuchitungwiza ne Studio 7. Tombotarisa zviri mapepa nawo anhasi. Munewsday, Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA iri kushorwa zvikuru nevama industry avo vanoti ZIMRA haisi kuita basa rayo nezvira izvo zviri kukonzera kuti vanhu vapedze nguva refu vakamirira kudhindirwa magwaro avo pamabhodha. Izvi zvakataurwa nomutevedzeri wasachigaro cheZimbabwe National Chamber of Commerce weHarare vaAmiel Machindike. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hello Studio 7, ndinoitwa Melini Musona. Kutsvaga baba vangu vanonzi Neftari Musona vakatisiya tichiri vadiki. Vakaenda kuMozambique, vakabva vachiti tiri kuenda kuMozambique kubasa. Kubva gore iroro vakabva hatina kubvira tavaona. Ndiri kuvatsvakawo vanozivawo history yavo vanongondiudza. Munondibatawo panhamba dzinoti +27 76 11 05 93 5.
Zvaika mukoma tanonoka maswira sei. Chinhu chiri kunetsa ndichocho mukoma Hwande neyana mukoma Jonga chekuti mukuru wenyika chai chai anonzi mukuru wenyika anomira kutaurira nyika yese kuti hakuna chichaitwa, hakuna kutsika madziro. Ko kana akahwina akazviri pachena ane masapota achizova kuti anodiwa munyika, ko chiri kumuvhundusa chii kuti vanhu vadzokere kuno kumaelection kana kuti vaite nhingirikiri vagare pasi? Mukuru uyu ari kunyumwei zvinovhundusa nyika dzese kuti sei ari kunyumwa? Atisi vana vadiki vana veZimbabwe zvinoa kuti zvokusura chivhundusiwa nepfuti zviya zviya zvete zvekudhara zviya zviya. This time tiri kutopinda mustreet ende tiri kutopinda muti kutoti mabhodha tiri kuvhara. This time ende tiri kutaunhirikira chaizvo chaizvo. Ende kana tichiita 5 years tichiita izvozvo tichapedza 5 years ende munangarwa achatonga asi kutonga kwachoka achatonga achichema. Nyika yacho ndizvozvo zvokusvikira achidzingirirana navanhu izvozvo. Kana akahwina kose ari kusvira achisunga vanhu achimbunyikidza vanhu. Be careful varume vefazi takuvataura chokwadi, vakomana vari kushandiswa vefazi avo. Nyika ikangoenda nepamwe kuti yanaka chete ticharamba takashinga, asi nyika ikaita zvakanaka tichatsvagana kusvika tavanana nomumusena nomumwena nomumwena tichatsvagana. Dai henyu zvamuri tashandiswa muchitsvaga kudya nenzira yeropa revamwe avo tichatsvagana. Don't worry. Tanokurudzira vana veZimbabwe musaneta, ngatiregei kuneta, handitangai tichirwisa kusvika tavana rusununguko. Ndatenda mazvita baba chinogure. Amen.
Makadii kuashamararo Studio 7 kanisa vateereri. Ndadambotsigirawo murume uyo atanzi vari kutungamira nyika yezvino izvi zvavezana wamadhiketa ichokwadi. Nomutsigira zvokuti wachamisa hongu wakaedza nepaanokwanisa napo. Asi zvaari kuita izvi zvaangakwanisa kubvisa mhandu dzakaita sedzodzizi. Unotida vatotsvaga imwe wei maonaka yekuti vakwanise kuti vabvise vanhu vavavo. Nokuti kana kuitawo zvokungotaura taura chete hapana chinobuda. Kana gore rese rinopera 5 years zvinokwana mufai kwe suri zino kwa nafuti ati muna ninga kwa nisa kushandisa chimu chimu chileta kuti wanwaya kaze kuti ii wana wa gumbu kawa suwa anu chinja wama itinu hawa ehe ya ando wama shoka angu jie
alo kwa studio 7 mstara wangu nonzi donfani msona nukutuwa goma bongwa nonzi neftari msona waka enda njini 2 years wajitwaruge enda Mozambique mtuaka basa wakenda neshangwari yao wanuwa zivau kana wanuza isri yao powari kana watipawari kana iwo wajizizu wanga wandibate pa number it's not +27714294370 ndo tukuro za shakari +27714294370
aiwa uya nati ponya tu ndiwe ZBC urumana ziponya ati anota wana bojo ngora na KB yee konsebo ponya ati konsebo ponya ati ndiwe ZBC ngasa kazi mtore mapulisa mtore ZBC akafone wana bojo ngora yee kwa mtare kitu nchaka sofa 10 years ago akuta wana yesu sema pulisa tongorora kutosimu za moro memberi neku za sikuta zaka pusa uyu mutauri wezbc kwerezi mutauriri wemapurisa
maswira ari pastudio 7 maswira ari pastudio 7 tinotenda nemanzwa muri kutipa manzwi yakanaka manzwi yekuti taurira zviri kuitika mukati menyika yezimbabwe eya inini ndinobabva kanyi kwemene ndoda kukomendawo pane zvakaitika ndinobva kanyi kwatamandai mudiriro mudiriro ndoda kutaurawo pamaringe nezviri kuitika muzimbabwe zvekudonha kwendege nevanhu vekuindia kunze kwenyika zvechemuzimbabwe zvitora mari vana vezimbabwe tichingochema sekune sikati saka amunangagwa vari kuti havazoda varungu asi vari kubvisa kuindia vachiunza kunoko vanhu vatema here kana kuti varungu
imi vanhu vezanupiefu siyai sistimu yenyu yekuti pese pese ye vana vezimbabwe vari kufara iye vakuda kuvaka nyika hatisi kumbofara plus hatiwirirani nemi sekuda election itsva election yakajeka kana imi musingari nebato renyu regai vanoita vaiti tine mapato akawandisa ngaaite election imi musipo tagara hatina basa nemi kuti imi problemu yezimbabwe regai vanoita vaiti ZANU-PF haisiwo bato rega riri muzimbabwe election yaitirwe ZANU-PF ese vana vezimbabwe regai vanoda vaiti kana musingadi imi regai nebato renyu
ini chotondinedzaka handitoshaya kuti ZANU-PF inongotsigira kana kuti inongokakavara chairi kukakavara ndikutochishayiwa ii tinogoramba sei kuti sarudzo dzidzokororwe ingava ndo vakanaunza vano vakati kana sarudzo dzisina kufamba zvakanaka tinodzokora musi wa2 November 1 saka apa chii chakukonesa kuti dzirege kudzokororwa ngadzidzokororewe kana vakahwina ka vanongohwina ka futi kana vakahwina asi kana vasina kuhwina ka ndopa zvichaoneka futi zvingaroita havana kudi havana kuhwina vakapirira ende zvechova vakatopirira sarudzo dzakadzidzokororwa ngadzidzokororwe sarudzo vanhu avaka maitiro avo haana kunaka tatenda hangu westudio 7 kusitai shoko iri kwaari idi kuti wakati iwo musi wa2 kana zvisina kufamba zvakanaka musi wa2 sekudzokorora sarudzo saka pauruda kuzama kuita sei kana uchiramba iwe kana kuti ZANU-PF ichiramba muri kuzama kuda kuti chii hatina kugutsikana hatina kugutsikana vakabirira ngatidzokororei sarudzo
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaimbova mutungamiri weamerica vajimmy carter vakasvika makore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 99 nezuro vakata ndivo mutungamiri weamerica wechemakumi matatu nemapfumbamwe 39 vakata vakatambira matsamba ekuvakorokotedza anoita zviuru gumi nezvinomwe zvine mazana mashanu kana kuti 17,500 mumashoko avo kuna vakata mutungamiri weamerica vajoe biden vakati vakata vanongova mweya nemwoyo wevanhu veamerica vachiti ivo nomudzimai wavo vari kunzwa kukudzwa zvikuru mukushanda kwavakaita navakata ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindepele